Madzimai aya anoti ari kubvumirwa kupinda nepaketi imwe chete iyo inenge iine mapirisi anokwana mwedzi mumwe chete. Madzimai aya anoti izvi zvinoita kuti azopedzisera oshandisa mapirisi ekuronga mhuri ekusouth africa ayo vakawanda vanoti anovarwarisa zvinosanganisira kubuda ropa kwenguva yakareba. Amai Gertrude Tarumbwa vanodzidzisa kupretoria vanoti kurambidzwa mapirisi akawanda anovakwanira kunozovamanikidza kunwa mapirisi ekusouth africa ayo anovarwarisa uye kubuda ropa rakawanda.
Kana achigara 6 months hamufanoenda nematebhuti echitinha. Kana achigara 1 year zve munhu hamufanira kuenda nematebhuti e1 year. It's only fair that because akasiyana matebhuti emudiplaninge ekuzimbabwe nesouth africa they are quite different. Kana wanga wakajaira kunwa eudu ukazonanwa esouth africa just like that unokwanisa kubvita continue.
Amai Tarumbwa vanoti munhu anofanirwa kubvumirwa mapirisi anoenderana nenguva yaanenge abvumirwa kugara musouth africa.
Kana achigara 6 months hamufanira kuenda nematebhuti e6 months. Kana achigara 1 year zve munhu hamufanira kuenda nematebhuti e1 year. It's only fair that like let's say munhu ane permit handidi I think they should give that person for a year vomubvumidza kupinda neten mapaketi ake emediplanese.
Izvi zvinotsigirwa naamai Patricia Zuzi vanoenda kunotengesa zvinhu zvakaita semidziyo yemumba yakagadzirwa nemiti kusouth africa. Amai Zuzi vanogara mwedzi miviri kana mitatu vachitengesa vanoti kutorerwa mapiritsi kutyorerwa kodzero dzavo uye vanozomanikidzwa kunwa mapiritsi ekuronga mhuri ekusouth africa avanoti anovarwarisa.
Anogwanewo anogona kutorambana newo kaa havatombomadi mazimbabwe inanongoda.
Nekuda kwekurambidzwa kwemapirisi akawanda pabhodha mamwe madzimai ave kuita bhizinisi rekuenda nemapirisi achinotengesera zvizvarwa zvemunyika zviri kusouth africa. Pakiti rimwe chete iro rinopuhwa pachena munyika rinotengeswa nemari iri pakati pemaranzi 150 ne200 zvichienderana nekuti munhu ari kuatengesera kunzvimbo ipi musouth africa. Amai Rosrini Chitani mumwe wemadzimai anotengesa mapiritsi ekuronga mhuri kusouth africa.
Kaka kapeki kane 30 days 150 rand. Ano unopuwa free 6 packets.
$6.
Yes, 6 months unopuwa free 6 packets. Saka unoma tuta uya na wakupi.
Vatyairi vemabhazi anoenda kusouth africa vanoyambirawo vanhu vavanenge vakatakura zvinhu zvisingabvumirwe kupinda munyika iyi kuitira kuti vasazobatwa zvichinzi vari kutakura vanhu vanopinda nezvinhu zvisingabvumirwe. Mutyairi webhazi refirst class vafrank Muguti vachiyambira vashanyi vechidzimai kuti vasatakure mapiritsi ekuronga mhuri akawanda.
Pane zvinodiwa nezvisingadiwe kusauti vakuudza here vambaira mukuswa nzimbe kungu hazvidiwe raiga musazozvisiya pasi pemasiri. Ndasiya pasi pemasiri ndichabvisa ngechapanje asi kuzodzorera handidzoreri. Madzimai hamutenderwa kutenderwa 1 pane mhodzi 30 musazoenda nawo pasikani kune kabhokisi kane 6 by mhodzi 30.
Zvinhu zvakaita semufushwa, manhanga, nzimbe, muriwo hazvibvumirwe kupinda nazvo pabhodha. Munhu anowanikwa nazvo anotorerwa uye haazobvumirwa kupinda munyika iyi musi waanenge abatwa. Munyori webazi rezveutano Brigadier Gerald Gwinji vanoti vachaongorora nyaya iyi vachiti hazvisi pamutemo kuti vanhu varambidzwe kana kuita zvinovatadzisa kuti munhu atore mushonga wake sezvinenge zvataurwa nachiremba. Hatina kunzwa divi resouth africa panyaya iyi. Ndakamirira studio 7 pa Bay Bridge Border, ndini Arthur Chiguriwa.